chekutanga ndechekuti boka reZimbabwe Electoral Commission rinosungirwa nemutemo wenyika kuti kana pachinge paita mukaha constituency kana mukaha kumacouncil kunova kumalocal authority kunoitwa zvekutongwa matunhu vagone kunge vachizadzisa gwanza rinenge ravhurwa zvichienderana nekufa kana zvichienderana nekudzingwa kana nekutadza kuita basa kwakansela kana MP. Saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti zvisinei nekuti nyika yakamira sei, ichocho chiga chinopiwa nebumbiro remutomo wenyika. Saka zvinotarisirwa yatingati the constitutional obligation, zvinosungirwa nebumbiro remutomo wenyika.
Asika tinoona kuti vazhinji vari kuti pari zvino nenyaya yekuti nyika ichange yakatarisana nenzara, mari iri kushandiswa nezek kuti vafambise sarudzo idzi dzemabai elections ingadai iri kuendeswawo kune zvimwe zvinhu zvakadai sechikafu. Munoona sei ipapo?
Tinotenderana nazvo nekuti kuti vanhu vawane chikafu, vawane zvekudya, ikodzero yavo kuti vange vachiwana chikafu. Saka chinhu chinenge chakakosha semuonero wari kuitwa nevagari vemunyika. Asi vanofanira kuzoti chidzokere chinoongorora zvekare ndechekuti kana pachinge paine yatingati chisungano kana chibvumirano chakaitwa, chibvumirano ichocho manje chinogadziriswa kumashure. Zvaakuchireva izvo kuti vari kuti vanhu ngavatsvagirwe chikafu vanofanira kuenda kumatare edzimhosva kana kuti vanofanira kuenda kuparamende vochinogadziriswa kuti maconditions iwayo. Nekuti kana zvichinge zvisina kugadziriswa ipapo, boka reZimbabwe Electoral Commission rinenge rakasungwa maoko, harigoni kuita chimwe chinhu. Rinofanira kuenderera mberi nesarudzo idzodzo kunyange muine nzara munyika, kureva kuti zvaakuparamende yeZimbabwe, zvaakumaorganizations akazvimirira oga anoshanda munyaya dzesarudzo kana dzekodzero dzevanhu dzechikafu dzekuita participating maelections kana ivo zvekare vari kuita zvemutemo, kuti vanotarisa kuti tingachazvitsvakurudza sei tozvigadzirisa sei kuti tigone kususpenda kana tigone kumbomisa kuita izvozvo zvesarudzo, timbomhanyisana nenyaya yapinda mumusha, nyaya yenzara.